isisi 13 photos chini a process akawanda achinoita kubatsira vanhu vese muZimbabwe nevari kunze kwenyika tichibatsira vana ana mai nana baba tinovabatsira tichivapa legal advice kuti vanofanira kuita sei kana vasangana nedambudziko recertificate ringava dambudziko rokuti mwana anofanira kutorwa nemumwe mubereki aende kunosangana nemubereki wake anenge ari kunze kwenyika tichibatsirazve nenyaya dzemainheritance rights dzekuti mubereki ashaya semini nhaka inofanirwa kuenda kana kuvana kana kuna mai vanenge vasara patinoona kuti munyika yedu iyi inogona kuenda kune munhu asiri iye anofanira kutora chinhaka iyoyo saka isisi tinobatsira nezvakawanda.
Munobatsira sei panyaya yemabirth certificate magwaro ekuzvarwa?
Ndichapa example yokuti kuti mwana azvarirwa kunze kwenyika anenge azvarirwa ikoko anokwanisa kuti awane birth certificate yemuZimbabwe ezvo mumwe wevabereki vake ari muZimbabwe nechiringana chidependent by birth handiti saka anokwanisa kuti akwanisewo kutorisawo bhiti kana vachishuvira ibhiti rekuZimbabwe anokwanisa kuenda kuembasi inenge iri munyika iyoyo inenge tichigarani mubereki mubereki ndiye anoenda ikoko kuembasi consulate office onoapplyira bhiti yemwana pane mari bhetibhati hausi mari yakawanda then osvikaogadzirwa futi chibhepu remwana ikoko oho anokwanisa kufila kana fomu raanokwanisa kufila ikoko toti mwana nebva ari kugara kuno asi akazvarirwa kunze kwenyika isu tinokwanisa kuti tiudze kuti aiwa enda ikoko kuembasi unofilirwa fomu rinobvumira munhu ari kuno kuti akwanise kutorera mwana bhepi saka fomu racho anokwanisa kuritumira nedzimwe dhl o nedzimwe nzira dzakasiyana siyana rokuti munhu anenge ari gadheni kuZimbabwe akwanise kunotora bhepi yemwana ende kunoku vanobhagarisa 15 gevazi chete so ndo zvimwe zvatinobatsira especially nyaya dzemabhepi kuskepi
ko zvimwe zvamunobatsirawo nazvo zvingadiwa nevana vezimbabwe vari kunze kwenyika
zvino zvimwe zvekuti vabereki vanoa kusepareta vasingasanzwisisani asi muchiona kuti mubereki mebhi anenge ari kunze kwenyika mebhi mumwe ari kune imwewo nyika asi mwana atigara mebhi nambuya kunoku kuZimbabwe mebhi mumai vari kushuvira kuti mwana auye kunze kwenyika ikoko saka kune maapplication enzi guardianship inokwanisa kuti ibatsire chii ibatsire mai ava kuti vadii vanonyita even vari ikoko sechingo communicata vari ikoko kuti mwana akwanise kuti awane visa kuhome office atevereke mai vake sometimes unoona kuti mebhi mwana uyu anenge ane femini yababa vake which means anenge achida consent but nekuti vanhu ava vatanzwisisani takusangana apo then baba vaivoti hai mini handibvumi kuti zvite zvakadai dai saka inyaya yachininge yakuitwa application yoenda kumacourt kuti mwana akwanise kutravela aende kunze kwenyika ine so custody ndiye kuti unozvimiririra uri iwewega kuti uri baba kana mai
vanenge vachidawo kubatai vanokubatai papa
tine masocial media handles atinoshanda nawo tiri patwitter at tunit project 4 then tine facebook tunit project /Zimbabwe tunit project /Zimbabwe tine website yedu yetuniti www.tuniti.org.zw tine youtube tunit project Zimbabwe tine namba idzodzi dzamafona +26378689371 kune landline +26388151508